Ngoma yekwedu inodaidzira vakaenda kare. Metererai unzwe, You know that.